Nation.
Jendai fi uyu msampedoro musampemo gwakata no dakeke muchekere chimodo aha cause my nigga donke agada kwanga titi sato
musampobere shampom pom pom pema popcorn mopa mamuchisa kumangongongo mukaridza chibaba so 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 anotsika vanhu vese vari pano vakaona ndondo no shampom pom pom pema popcorn mopa mamuchisa kumangongongo mukaridza chibaba so 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 angatsika vanhu vese vari pano vakaona ndondo
anoshandiswa mutsotserei kumbanga makisa akadagwano taurisa akatanga zvefighting asungiswa inzwa buf foni watai mari yacho wabva watai ende futi wabva watsara yakula tai sako yembe handiwandudza wega washaya kudedzwa pavanyarikani zvichinzwa chaya yembe wabvisirei ndikunzwa kuda kushama ndatindoda kushama ndikunzwa kuda kushama zvederai padhuze dzandida
musamupopere shampom pom pom pema popcorn mopa mamuchisa kumangongongo mukaridza chibaba so 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 anotsika vanhu vese vari pano vakaona ndondo no shampom pom pom pema popcorn mopa mamuchisa kumangongongo mukaridza chibaba so 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 angatsika vanhu vese vari pano vakaona ndondo
uyu musampedoro musamupemo gwakata noda keke muchekere chimodo aha cause my nigga donke akada kwanga titi sato anokanganwa chazuro newawa akanokamuka anorara fan kadawa ukamutsura ari soba anongokutindawa uri wangu inzvozvo waindipindura pandika dembe wabvisirei
ndikunzwa kuda kushama ndatindoda kushama ndikunzwa kuda kushama
zvederai padhuze kandidaku
musamupopere shampom pom pom pema popcorn mopa mamuchisa kumangongongo mukaridza chibaba so 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 anotsika vanhu vese vari pano vakaona ndondo.